akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechitatu gunyana 15, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanomwe vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu mazana mana negumi nevasere kana kuti 418 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Vanhu gumi votyirwa kuti vakashaya mushure mekudhirika kwemumwe mugodhi pakitsiya tota kumashonaland central. Meya veguta remutare vanoti vari kushushikana nekusafambiswa zvakanaka kwemari inobva kuhurumende inopiwa matunhu kuti ashandise munyaya dzebudiriro kana kuti devolution funds. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Yakasunga nezuro kuti vashandi vose vehurumende vachabvumidzwa chete kuenda kumabasa kana vachinge vakabaiwa nhomba yekudzivirira COVID-19, sezvo vashandi ava vakapiwa nguva yakareba yekuti vakwanise kubayiwa. Izvi zvakaziviswa nezuro negurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa mushure memusangano wemakurukota. Vemakereke vanonzivo vave kubvumidzwa kupinza chidimbu chepakati chenhengo dzekereke dzavo kana chete vatendi ava vakabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19. Mamwe makungano akaita semichato nendufu anonzi vanhu vanobvumidzwa kuungana vachiri pazana, sezvo zvichinzi zvinonetsa kuona kuti vanhu vari kuungana vakabayiwa nhomba here kana kuti kwete. Amai Mutsvangwa vakatiwo hurumende yabvumidzawo kutanga kwemitambo yose, uye nguva dzemitambo dzakaiswa pakati penhanhatu dzemangwanani kana kuti 6 mangwanani nenguva dzesere dzemanheru kana kuti 8 manheru kuitira kupa mukana vanoenda kumabasa. Zvichakadaro, bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanomwe vakayose uye vamwe vanhu mazana mana negumi nevasere kana kuti 418 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana mashanu nemakumi mashanu kana kuti 4,550. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga hwakasvika pazviuru zana nemakumi maviri nezvitanhatu nemazana masere ane gumi nevanomwe kana kuti 126,817. Bazi rezveutano rakazivisa kuti uwandu hwevanhu vakabatwa vaine chirwere ichi hwakawanikwa mumatunhu emashonaland east, midlands, matevereland south nemasvingo, uko kwakawanikwa vana vechikoro vakawanda vaine covid-19. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava mamiriyoni maviri ane zviuru mazana masere nemakumi manomwe ane mazana masere nemakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 2,873,893. Vakanga vabayiwa nhomba dzose mbiri vakanga vava miriyoni imwe chete ine zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nezvitanhatu zvine mazana maviri nemakumi mana nevanomwe kana kuti 1,926,247. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Meya veguta reBindu rava Brian Campbell vanoti vanhu gumi vari kutyirwa kuti vakashaya mushure mekunge mumwe mugodhi wadhirika pakitsi yatota kumashonaland central. Mumwe mugodhi wakambodhirikawo gore rapera muna Mbudzi paRhine Mine mudunhu iri, uye vanhu vanofungidzirwa kuti makumi matatu vakatsakatikira mumugodhi umu mushure mekunge vatadza kuburiswa nekushayikwa kwemishina. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaCambo.
Mugodhi uyu uriko kunzvimbo yekwakitsiya tota wakadhirika zvichokwadi nezuro zvinonzi wakadhirika kufeni saka pandakazosvikawo neko zvekumapasi 4 kumasikati ndakasvikapo basa richiitwa rekuedza kubatsira vanhu vakadhirikapo pasi panga paine mushina weexcavator uchicherapo wanga wabva ku9 yefederal baker inova yanga ichibatsira ipapo paine vazhinji vanga varipo paine mapurisa nevamwewo vakuru vakuru vemunzvimbo yebhindu ravo vange varipowo panzvimbo yetsaona iyo
muri kufungidzirwa kuti manga muine vanhu vangani mugodhumu
ya pakutaura kwanga kuchiita vanhu vaipi vanhu vangangodaro varipo pasi pemugodhumu vangangotarika tini kutaura kwaiita vanhu pane mumwe chete wekuziva anogara munzvimbo yemunrz saka nevamwewo vaingofungidzirwa kuti vangave vanani vanga varipo panzvimbo
vana vaichera zviri pamutemo here kana kuti mugodhi wanga usasa shandi
chera kwemachitatota hakunganzi kuri pamutemo kuchera kwagara kungoripo kunoitika munzvimbo zhinji muno muzimbabwe zvichikorokoza zvinogara zvichiitwa nevazhinji zvavanorarama nazvo saka ndo macherero anga achiitika panzvimbo iyo
saka pamakazobva pane anga aburitswa here zvakafamba sei
munguva yandakabva kana kuti kusvika mukudoka kwezuva rane zuva pange pasati pane munhu anga aburitswa asi kuchera kwanga kwaita excavator yakachera yakasvika pakubatawo mvura saka vanga vakurwisana nekuda kudhonza mvura kusvika kunze kwazodoka kubva kwazongonzowo vachazama kupedzisa mangwana kwaedza unova musi wanhasi
tarisa pane nzvimbo iyi mungati iri kure zvakadii nedhorobha renyu rebhindura
nzvimbo inonzi kichatota iri mudhuzedhudze mudhorobha rebhindura kana tichifamba neHarare Road pane service station inonzi Glow kuseri kwayo ndo panzvimbo paitikira zvinhu saka hapadhuzedhudze zvapo mutauni yebhindura
meya veguta rebhindura vabrian kembo vari parunhare kubhindura kwakare nablessing zulu westudio 7 vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti riri kushushikana zvikuru nemashoko eboka rinoona nezvevashandi vehurumende rePublic Service Commission ekuti vashandi vehurumende vachabhadharwa chete mazuva avanenge vashanda kana kuti mazuva avanenge vari pazororo rinenge rapiwa mvumo neSalary Service Bureau. Mutevedzeri wemunyori mukuru weConfederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vanoti zviri pachena kuti vashandi vehurumende vari kutadza kuenda kumabasa nenyaya yekuti mihoro yavo haivakwanire kwete nekuti havadi basa. Vamushangu vanoti sesangano vaidza zvose zvekuti vasangane nehurumende kuti vazive nezvematambudziko evashandi vehurumende asi hapana chati chabuda. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Idanho rinopisa tsitsi nekusuwisa kuzhinji kuti vashandi vehurumende kutadza kuenda kumabasa hakusi kuda kwavo. Zvinhu zviri kuitika ndokumuikidzwa kwehomwe dzavo. Vanhu vari pakushayiwa vasina mihoro inovakwanira. Tikatarisa kumashure uko vashandi vehurumende vachitambira mari yakanga ichitenga zvinhu zvakanga zvisingabviri zvakaitika. Izvi zviri kuitika nekuda kwokuti mari yedu haichatengi. Takagara tayambira hurumende danho ranga rakanaka kwazvo rokuti itipe mari yekunze kwenyika yekuAmerica iyo ine muhuro inoita kuti kana totambira mari iyi hatirambi tichishungurudzika. Basa redu tinorida ende tagara tinoenda kumabasa kana tine zvikwanisiro. Zvino mashungurudzira azvakuita ndokuti ino yanga itori nguva yekuti hurumende ikwenye musoro nokuongorora kuti ingaita zvipi kuti mhoro yedu ikwane. Varege kuisa simba rakawanda pakutyikidzira nepakuda kumanikidzira vanhu kuti vaende kumabasa ivo vasina zvikwanisiro.
Hurumende inoti vashandi vehurumende vasiri kuenda kumabasa vari kuvanda nenyaya yemihoro ivo vasiri kuda zvavo kuenda kumabasa. Munoti
Zvino zikano nemunhu wese. Hapana wakuda kuita mushando hurumende. Hapana uchada kuita murairidzi. Hapana achada kuita mutumeni. Hapana uchada kuita ripi zvaro basa remurumende. Nekuda kwokuti miworo yavo haichatengi. Zvino kana kuri kuti ivo vanhu varupunzi vanovanda nekusada havo kuita basa vachiti miworo mishoma. Isu tichingoziva kungoti mari yedu inobva pazviuru makumi maviri amadhora kusvika pazviuru makumi matatu. Saka hatingazivi kuti ingasvika pakuzowanda nerumwe rutivi rupi isu tisina mamwe mabasa atinoita. Takangozvipira kuti tinoshandira hurumende, ndiwo murungu wedu. Hakuna mamwe mabasa zveatinotenderwa kuita nemutemo. Saka mari iyo inotobva kuhurumende ndiyo yatakatarisana nayo. Zvino kana toti tovanda nazvo hatizivi here. Isu zvedu zvinobuda mubhanga taenda kunotambira kuti tawana muzere mhepo, haisi kutenga mari.
Muri kumboedzawo here kugara pasi nehurumende kuti muzeye matambudziko iwayo atichaona kuti ave nenguva?
Sevashandi vehurumende takagara taridza chiro chedu chakanyanya chokugara pasi tichiita hurukuro nehurumende. Takaramba kuita zvemhirizhonga asi takatora matsamba akawanda mumahofisi ese. Kumaminisa ose, makurukota ezvekushanda, makurukota ezvemari, makurukota ezvedzidzo, hakuna kwatisingaendisi matsamba. Tichikumbira nekukurudzira kuti ngatigare pasi tionesane kutambudzika kuri kuita vashandi vehurumende. Iko zvino tarirai ndopazva kutisvitsa kuti vamwe vokundikana kuya kumabasa. Vonziva havachawani mihoro yavo asi zvisiri zvokuda kwavo. Saka tiri kungoramba tichingokurudzira kuti hurumende dai tawana nguva yekugara pasi taita musangano.
Vanga vari mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano revashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vari parunhare muHarare nestudio 7. Asi gurukota rinoona nezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vakaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti pari zvino hurumende haina urongwa hwekusangana nevashandi vayo nekuti hapana chikonzero chekuti vasangane sezvo vashandi vari kupiwa mihoro inovakwanira.
Iko zvino vaZulu hapana misangano yakarongwa. Rangarirai kuti muna July takawedzera masivil servants ese mari yakanga iri pakati pe 45% kusvika pa 50%. Musangano unoramba uripo uchitaura nezvekuhora nemama conditions evashandi vehurumende weNJNC National Joint Negotiating Council uchasangana nenguva yavakatarirana kuti vazosangana. Asi hapana crisis panyaya yemari dzinotambiriswa vashandi.
Kose muri kuti hapana dambudziko ivo vamwe vashandi vachiti mari yacho haisi kukwana?
Iko zvino vashandi vava kutambira mari dzinosvika pama 30,000 iriyo minimum kumaticha. Saka hurumende ine zvayakaita zvakawanda gore rino. Gore rino rega hurumende yawedzera mihoro yemasivil servants anosanganisira maticha nezvikamu zvinoita 70%. Saka hatisi mucrisis.
Gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutare vaBlessing Tandi vanoti vari kushushikana nekusafambiswa zvakanaka kwemari inobva kuhurumende inopiwa matunhu kuti ashandise mari iyi munyaya dzebudiriro kana kuti devolution funds. Mutoro wedu wenhau Lloyd Moyo anotipa nyaya iyi.
Vatandi vataura mashoko aya apo vanga vari kutora mashoko emamiriro akaita zvino muguta reMutare kuvagari vemuguta iri. Vatandi vati hurumende iri kutadzisa guta iri kuita mabasa aro nenguva nekuda kwekuti mari iri kubva kuhurumende iri kuya iri shoma zvakare ichinonoka kuuya. Vatandi vati pamari yedevolution yavaisungirwa kuwana gore rino iyo inosvika mamiriyoni mazana maviri nemakumi matanhatu nemana emadhora kana kuti $264 million vakawana mamiriyoni makumi matatu nemana kana kuti $34 million chete.
mari dzedu pa dzinoburitswa dzoburitswa zvakakwana isine tichitarisa kuti dai pano kuti kana tapuwa mari tikabudgeta mari idzodzo dzinofanira kuti dzingobuda kamwe chete todzishandisa then isusu patinezenge taakuitawo toakuita nekuti hurumende inokwanisa kuzati tashandisa mari idzodzo zvipi zvino mari idzi dzikanonoka pamwe pacho dzinopesa dzadyiwa neinflation pamwe pacho dzinopesa maprojects aya asina kufamba nekuti mari dzinenge zvisina kuuya so looking at government kana yabvuma kuti irova tipa mari dzedevolution yaingotipa mari dzikawani once kana even malansom disbursements but as of now we're talking about 260 million, but we've also only get about 60 million, which is slightly less.
Vatandi vati vari kukundikana kuita mamwe mabasa akaita sekugadzirisa migwagwa, kutsvaga vashandi vane hunyanzvi, kugadzirisa nyaya dzemvura yainetsa mumisha yedanga mvura nechikanga uye nehobhouse nepamusana pekushaya mari. Vachiwo kusauya kwemari yedevolution uku kuri kupa zvakare kuti vasakwanise kutenga midziyo imwe inodiwa pakuchengetedza marara zvakanaka nekutenga motokari dzemarara, motokari dzinotakura varwere pamwe nekugadzirisa zvimwe zvivakwa zvakaita sezvipatara zvekanzuru. Mashoko avatandi atsigirwa nemumwe wavo mukuru wemakanzura emaguta uye vari meya weguta reGweru vaJosiah Makombe, avo vange vari pachiitiko chemu. Vamakombe vati guta ravo reGweru pamwe nemamwewo akatarisana nedambudziko rimwe chete rekunonoka kuuya kwemari dzekutongwa kwematunhu, izvo vati zviri kukanganisa budiriro. Vamakombe vati nguva zhinji pavanobvunza hurumende vanodzwa kuti mari yacho inenge isati yavepo.
Nenge tati tiri kualoketa mafanza asiro kuti mafanza anenge aripo asi kuti tinozoma mobilize aone kumatsvaga tichizokupai. So kudawo ndopa nenge pachizoita problem yekuti hurumende inenge sina mari yacho kuti vatipe, asi ma local authorities ndo chembo chatinacho kuti ma disbursements they are not coming early and they are not coming on time kuti tite basa tinofanira kunge tichiita.
Gurukota runa nezvedunhu remanikaland amai nokutula matsikenyere vaudza Studio 7 nhasi kuti vange vari mumusangano nokudaro havakwanisi kutaura nesu pamusoro pemari dzedevolution. Gurukota runa nezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vange vasiri kubatika parunhare mbozha rwavo kuti tinzwe zvizere pamusoro penyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Tarisa zviri mumapepa nau anhasi. Sangano renhau reZim Live rine musoro wenhau unoti vadzidzi vepachikoro chepamusorosoro cheHarare Polytechnic vasati vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 vanoti vari kurambidzwa kuita zvidzidzo zvavo nemukuru wechikoro ichi vatafadzwa mudondo. Bepa nhau reHerald rine musoro wenhau unoti vakadomwa kuve mumiriri weZimbabwe kuSweden amai Priscilla Misahera Mbwemushonga vakaoneka nhengo dzeparamende nezuro zvichitevera kudomwa kwavo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa svondo rapera. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Kadi kuvaterere veStudio 7 navabati vemushini vamunangagwa tinotendere nezvavaitawo zvekudzikisawo zvelockdown mashopu nekuti vashandi vainde vatidambudziko ririko muZimbabwe nderetransport. Ayo treni yavaisayo varigeri kungoti makombi afambe sezvinoita kuno South Africa. Vanhu vari kune vari kufunga kuti makombi akasafamba kuvanhu vanoenda sei kubasa ndokurudzisa here kunoitwa korona muZimbabwe. Hakuisiko kurapa kwekorona kwekusafamba vanhu vari kunetseka transport. Saka vamunangagwa apo patransport ngavangoti makombi afambe sozvinoita kunokunana South Africa vanongofamba vanhu vanoziva voga kuti kune social distance vatofanira kupfeka mamask kana tichikwira makombi tichienda kubasa. Vana komichivo vanongozvinetsa vanoshandisawa nezano. Isu tinongoti chamisa chete chete sachamisa hoye hoye chamisa tisingazivi dawa chiri kungotera zano mukorono.
Pastudios people say say people ndinotaura hangu pamusoro penyaya diki diki yekuti Studio 7 munhu wese anoziva kuti hamuna divira makarerekera hazvisi zvekunyepa, asi isu wanhu tisi tine divira takarerekera according situation iri muZimbabwe. nyairi muzimbabwe dikidiki yatinofanira kungoita. For the meantime munhu wese ngativhoterei President Nelson Chamisa, then from there kumuda kwako iwe kana kusamuda kwako iwe ndiwe uchazochinjafu. After 5 years only, let's change this type of government iripo by this time. Yauraya mwana wese nenzara. Kuna mukoma wakatombotaura wani wakati pastudio 7 panoita kuti parikungotaurawa vanhu vemdc chete. Inindiri ndakamirira ZANU-PF asi handisi kumbonzwawo wamwe wangu wari kupinda wakamirira divi redu. Ndini ndega ndatongopindawo ndatoona kuti inga akataura zviri pachena murume uyauya. Nzwisisai vana vezimbabwe, please ndapota ndirikukumbirawo ngatitangei tambovhotera Nelson Chamisa at first, then from there tochizoona kutadza kana kunatsa tisitozozvigadzirisa from there tambochinja this government iripo yamunangagwa dambudzi.
Guys,
Makadi vashamarari vestudio 7 namukoma Jonga namukoma Blessing Zulu, tiri kufara ine chirongwa chemunodai kutipa siku nesikati. Nhau dzakanaka dzechokwadi, tinongoti hei dai udzvanyiri ukasaramba uchienda mberi, nokuti tikada kutarisa kuti Zimbabwe kuti ibudirire purezidendi uyo varipo waifa kudai akaigadzirisa zvinhu. Hino mukaonawo kuti zupwe yega ndiye rinofanira kuhamba vomisa voti vokumushikashika vasafamba. Ena vanofanira kuona kuti zvinhu zvinenge zvisina kuema zvakanaka, ndokushasha nyika ukoko, nokuti zvinezvi unou vari kuzvinyirira vanhu hapana uchavada kuona pavari apapo. Vachadiwa ndiani? Hakuna munhu uchambovada naumwe kana ena purezidendi Mnangagwa. Vanhu vechi vanoda Chamisa, asi kuti vona vanogonda kuita zvezvibhakira zvekuda kurwa nevanhu. Nyika ingabudiriri nokutakana nokurwa, vona vachiba vachimora mari. Ndichimaona kutaura undiri unoni, ndinotaura kana mudiri panapa tsavini panapa netwa digos
ndiri kuita namonzora zvakana musoro izvi hazvakana musoro izvi zviri kuita namonzora izvi ende hazvive zvakatichinjisa chimwe chinhu chatingada kunoronga nemusangano wedu isu wemdc aline. Ndinongoti kuvatungamiriri vedu vemdc aline vana tendaibiti vana purezidendi Nelson Chamisa nevamwewo vanovativira, musa ngatirambei takashinga pakurwisa ZANU-PF kuipisa pachigaro. Zvana timonzora izvi zvekuti vari kurwisira zita rebato rekuti kwai hechichi hazvana maturu. Chero imi mukachinja zita, isusu tinoda vanhu, hatidi zita rebato. Chatinoda munhu, hatidi zita rebato. Zita rebato rana musoro, isu chatoda munhu anokwanisa kutiendesa mberi. Zvatinge tichiona kuti isusu tichienda mberi nenguva dzedu zvichitifambirawo isusu vechiduku tichiwanawo mabasa, kwete kuti monzora ada kurwisana nezita rebato iye haana kana chaanoziva, haana kana chikoro chacho, zvakangofanana nezambevhu yacho nayo yatoda kurwisa. Ndonzi ndakzonjindito
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gurukota runoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vakazivisa kuti vakazvipira kuramba vachipa rubatsiro kuvanhu vemuAfghanistan kuburikidza nesangano reUnited Nations pamwe nemasangano anopa rubatsiro. VaBlinken avo vanga vachibvunzurudzwa nenhengo dzeparamende kwemazuva maviri adarika zvichitevera kubuda zvisina tsarukano kwemauto emuAmerica muAfghanistan mwedzi wapera Vakataura izvi zuva rimwe chete hurumende yeAmerica yazivisa kuti ichapa rubatsiro rweimwe mari inoda kusvika mamiriyoni makumi matanhatu nemana emadhora urwo runonzi harusi kuzopinda nemumaoko eTaliban. Chizvarwa cheZimbabwe vari mutungamiri webato rePatriotic Zimbabweans Party vaCharles Muchineripi Mutama vanoti kubvunzurudzwa kwavaBlinken neParamende kwakakosha zvikuru kuzvizvarwa zveAmerica.
Yakakosha zvikuru nekuti veruzhinji vemuAmerica nepasi rose vari kukanuka nekubuda kwakaita America muAfghanistan nemabudiro ayakaita. Naizvozvo even ndingangoti pamwe chete neivo vanobhadhara mutero muAmerica vangave zvizvarwa zvemuAmerica zviri kutokanuka nekubuda kwakaita America muAfghanistan, ichisiya mudziyo, ichisiya zvinhu zviri madirativandi. Kunze kwenyika vanhu vari kushayawo kuti vakomana zvino nyika yatinotemba nayo ndo mafambisiro ainoita zvinhu here. Saka inyaya yakakosha zvikuru kuti vaBlinken vaonekwe vachibvunzurudzwa.
Mhinduro dziri kupiwa navaBlinken dzinozobatsira chiremangwana reAmerica mukudyidzana kwayo nedzimwe nyika.
Mhinduro dzavari kupa mukongresi umo hatisi kuona dzakakwana pakutsanangura maitikiro akaitika zvinhu muAfghanistan, asi mhinduro yavo yekuti vakakwanisa vachibatsira madzimai vana vadiki nemayo anonzi maminority groups hapana chakaibva ipapo through the United Nations. Inyaya yakakosha chaizvo yekuti nhengo idzodzo dzibatsirwe dzemunyika yeAfghanistan, nekuti tinoona pachitendero chavo muAfghanistan kunyanya ivo veTaliban vauyava vanowana kuvasingakudze kodzero dzemadzimai. Saka tinoti vaBlinken zvavataura pamusoro pekubatsira kupa humanitarian support kumadzimai, kuvana vadiki nemaminority groups ishoko guru rakasimba, ende inyaya inotambirwa nepasi rose kuburikidzwa neUnited Nations.
Zvizoita here kuti America ionekwe sekunge yakupa rutsigiro kana kubatsira hurumende yeTaliban yainge ichirwisa kwemakore esaya?
Handione sokudaro, nekuti izvezvi pane nyaya iri kutaurwa yekuti vawanikwa vachienda kunotora mudziyo yakasiyiwa ikoko yaishandiswa nemauto nezvimwe zvakadaro. Saka hatingati vangaonekwe sevari kubatsira Taliban, asi zviri pachena kuti vari kubatsira madzimai, vana vadiki nemaminority groups atatsanangurayo. Zvinhu zvakakosha izvozvo, nekuti hatingade kuti America obva yabuda webva yasiya vari pachena vemagroups iwayo.
Mutungamiri webato rePatriotic Zimbabweans Party vaCharles Muchineripi Mutama vari parunare mudunhu reMaryland muno muAmerica neStudio 7.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu nhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanomwe kana kuti 7 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu mazana mana negumi nevasere kana kuti 418 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Vanhu gumi votyirwa kuti vakashaya mushure mekudhirika kwemumwe mugodhi pakitsi yatota kumashonaland central. Meya veguta reMutare vaBlessing Tandi vanoti vari kushushikana nekusafambiswa zvakanaka kwemari inobva kuhurumende inopiwa matunhu kuti ashandise munyaya dzebudiriro. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichange tichikupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ndiri muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri ndichiti moswera zvakanaka vateereri.